Gwaro raparuwa nesangano iri nhasi iro ririkudaidzwa kuti we are like stray animals rinoti pane zvuru nezvuru zvevanhu munyika zvisiri kukwanisa kuwana fundo, mabasa pamwe nekurapwa sezvo vanhu ava vasina mapepa ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Gwaro iri rinoti vazhinji vakatarisana nedambudziko iri vanhu vane dzinde kunyika dzakaita seZambia, Malawi neMozambique avo vakauya muZimbabwe vachizotsvaga mabasa. Gwaro iri rinotiwo vamwe vanhu vakatarisana nedambudziko rekushaya mapepa aya vanhu vakafirwa nehama dzavo munguva yegukura hundi. Vachitaura pakuparurwa kwegwaro iri, mutevedzeri wemukuru weAmnesty International kuchamhembe kweAfrica vamuleya Mwananyanda vakurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya idzi kuitira kuti vanhu ava vakwanise kuenda kuzvikoro, kurapwa pamwe nekutsvaga mabasa vaine magwaro ose anodikanwa. Imwe nhengo yeAmnesty International vaLloyd Kuvea avo vakatungamira tsvagiridzo iyi vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kunanganisa mutemo weCitizenship Act nebumbiro idzva remutemo yenyika kuitira kuti vanhu vakabva kune dzimwe nyika vakwanisewo kuwana zvitupa nemagwaro ekuzvarwa.
Dai vagadzirisa kuti Citizenship Act ifanane neconstitution, because muconstitution imomo iri kubvumidza kuti munhu anogona kunge aine citizenship yekuMozambique nekuZimbabwe. Tinodyidzana ka pachezvedoko, zvakashata here? Ndo chimwe chishuo chedu.
Vakuvheya vakurudzira hurumende kuti ipewo magwaro aya pasina mibvunzo kuvagari vekumatunhu eMidlands neMatabeleland vasina magwaro ekuzvarwa nezvitupa kuburikidza nekufirwa kwavakaitwa munguva yegukura hundi.
Dai hurumende yedu yakwanisa kutibatsira kuti vanhu vari kumatabeleland vakarasikirwa nehama dzavo panguva yekugura hundi vakazotadza kutora mabesetiko zvisine zvitupa, hurumende ngaingoti munhu wese angari victim, handitika chizvarwa akazvarwa nemunhu akarasirwa neupenyu hwake muma1980s uku pagukura hundi, vanhu ivavo ngavangopiwa mabirth certificate nemaid pasina kubvunza kuti kubaba vako varipi, amai vako varipi. Ivo vari vanhu vakaita se vakatsakatika panyaya dzekukura hundi.
Vakuvheya vakurudzira hurumende kuti ishandise chirongwa chekuverengwa kuri kuitwa vanhu munyika chesensus kuti pazivikanwe kuti uwandu hwevanhu vasina magwaro hwakakura zvakadii. Kunyange hazvo sangano reUnited Nations High Commission for Refugees richiti vanhu vasina magwaro muZimbabwe vanodarika zviuru mazana matatu 300,000. Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vatiwo zvakakosha kuti munhu wese awane magwaro kubva paanongozvarwa kuitira kuti agokwanisa kuwana kodzero dzose dzinopiwa zvarwa zveZimbabwe zvinosanganisirawo kuvhota.
Saka zvinhu zvinoda kuti zvigadzizwe nechimbi chimbi, especially izvi zvinoita tarisana nezvinhu zvakakosha, nyaya yesensus, nyaya yedelimitation, nyaya yevoter registration, nenyaya yesarudzo. So tinoda kuti vanhu vange vane zvinhu zvakakwana zvakadaro zvinge zviripo nechimbi chimbi.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo pamwe nemushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi kutizive pamiro bato ravo nezvenyaya iyi. Asi imwe nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda vakurudzira bazi rinoona nezvekutoreswa kwezvitupa nemagwaro ekuzvarwa kuti riende munzvimbo dzinogara veruzhinji richinonyoresa vanhu vasina magwaro kuti vave nezvitupa nemagwaro ekuzvarwa.
Panoda kuitwa outreach program yekuve nemamobile stations ekuti panenge pachifambirwa mumacommunities motikari dzinenge dzine equipment yakakwana yekuti munhu akwanise kunge achitora birth certificate nechitupa. Ipapo technology yemazuva ano zvaukwanise kuitika kuti mapicture anotorwa ipapo, document rotobuda ipapo, zvopuresiwa ipapo. Izvi zvakakosha kuti mumwe nemumwe wemuZimbabwe ange aine chitupa nebirth certificate uyezve nepassport. Zvinhu zvakakosha kuti unge munhu ainazvo nekuti ndiko kutizive kuti panoitwa census paya tizive kuti macommunities akamira sei nekuzogadzirisawo masocial amenities nemacommunity services.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembe-kazembe kutinzwe kuti matanho api avari kutora panyaya iyi sezvo vati vakabatikana patavafonera. Asi vamwe vanoshanda mahofisa registrar general vatataura navo vati bazi ravo rine urongwa hwekuenda kunzvimbo dzakawanda munyika richinotoresa vanhu zvitupa nemagwaro ekuzvarwa, asi vanotiwo havasati vave negwara rakati twasu panyaya yevanhu vakafirwa nehama dzavo munguva yegukura hundi pamwe neavo vakauya muZimbabwe vachibva kune dzimwe nyika sezvo mutemo weCitizenship Act usati wananganiswa nebumbiro remutemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.